Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri ndira 8/2019 makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mamwe masangano anomiririra vadzidzisi anoti haasi kuzopinda munhaurirano dzemari yemihoro nehurumende pasi peNational Joint Negotiating Council achiti iboka iri harisi pamutemo. Zvinhu zvoramba zvakaipa muzvipatara zvehurumende. Mitengo yezvinhu yoramba ichiita chamuramba mhuru ichikwira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mamwe masangano anomiririra vadzidzisi anoti haasi kuzopinda munhaurirano dzemari yemihoro nehurumende pasi peNational Joint Negotiating Council vachiti boka iri harisi pamutemo uye hurumende iri kushandisa boka iri kusarudza masangano yevashandi vainoda kutaurirana navo. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Masangano maviri anomirira vadzidzisi munyika anotire Progressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ pamwe nerevadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ azivisa pamusangano waita nevatori venhau paAfrica Unity Square kuti haasi kucherechedza boka reNational Joint Negotiating Council kana kuti NJNC sezvo achiti boka iri harisi pamutemo. Mutungamiri weATUZ vaObert Masaraure vati kupinda munhaurirano nehurumende vari pasi peNJNC kutyora bumbiro remutemo yenyika iro rinosungira hurumende kuti itaurirane nevashandi sekodzero yevashandi.
Gungano iri harisi pamutemo reNJNC. Gungano iri rakagadzirwa kudzvanyirira vanhu nehurumende nenyaya yekuti hurumende inoziva kuti ikawana vanhu vashoma vainoisa muchirumu inokwanisa kuvapa dzimota, inovapa dzimari, inovapa masters, votengesa struggle yemaworkers, votengesa the ordinary teacher kunze the ordinary worker. Saka tiri kuti zvese zvavari kuita nezvavachabuda nazvo pamutemo weZimbabwe itadza section 65 constitution yenyika yedu hazvitendegwe nekuti vari kutora chidocument cha 1997 asi ndo vanhu vamwe chete vari kuramba vachiparidza kuti varida kuadjusta malaws edu. Malaws edu anofanira kuadjustiwa mamwe acho ndiyo anoenderana necollective bargaining yatiri kutaura nezvayo. Hatina need yekutarisa chimutemo cha 1997 which is outravised. The supreme law now should take over and toita collective bargaining iri proper voteerera zvichemo zvemawekazi.
Zvataurwa navamasaraure zvatsinirwa nemunyori mukuru mupiti UZ vaRaymond Majongwe avo vatiwo havasi kuzotambira zvose zvichabvumiranwa nehurumende nemamwe masangano anomirira vashandi vehurumende pavachaita nhaurirano nehurumende panyaya dzemihoro pasi peNJNC sezvo hurumende ichisarudza masangano ainoda kutaurirana nawo pasi pemutemo weStatutory Instrument 141 wemuna 1997 unobata nyaya dzevashandi vehurumende.
Tiri kuti NJNC inofanira kuti iwe zvainofanira kunge iri chokwadi ndechekuti NJNC as is presently constituted haina kumira zvakanaka.
Mutevedzeri wemunyori mukuru muApex Council vaGibson Mushangu vaudza Studio 7 kuti vachaenda kumusangano uyu paunenge washevedzerwa negurukota rezvevashandi uyo wakatarisirwa kuitwa munguva pfupi iri kutevera zvisinei nekuti ATUZ nePTUZ varamba kupinda musangano uyu.
Ndovimba kuti nezuro patakaenda kumusangano watakaenda watakasangana nemaminisa aya takaenda tiri mhuri imwe chete yevashandi vehurumende pasina zvokuti isu tiri kuApex Council isu hatisi kuApex Council isu tiri kuNJNC isu hatiko Shekare ma union ose anomirira vashandi anosvikaiwo 10 nematanhatu vanozokwanisa kuenda kunomirira kunokurukura nehurumende anongosvika mapfumba amwe chete, asi havaende nepfungwa dzavo vega, vanenge vachienda nepfungwa dzinenge dzabva mudare nekuchanjurudza kweApex Council. Saka nezuro tabva kumusangano nehurumende, ose maunions anoti ari muApex Council nevasiri muApex Council takasangana tikapa chisungo chatakapa ipapo, chinova icho ndicho chetichasumuka nacho tuenda nacho kuNJNC mushure mekunge tangodeizwa nehurumende.
Asi vamushangu vati havasi kuzobvuma kutambira mari shoma kubva kuhurumende, sezvo vachiti mari iri kutambirwa nevashandi vehurumende pari zvino ishoma zvikuru zvekuti vazhinji vavo havachakwanisi kuenda kumabasa.
Mari yedu ngaive inotenga, ngaidzoreredzwe simba rai rekutenga. Tichada zvekuti iwo hurumende izive kuti isu bonasi ravakatipa harigoni kunge riro richiswa muzvidimbu zvidimbu risina kunge rakakwana, ngari uye rakakwana. Chechitatu, tiri kuti hapana chinoitwa nehurumende chisina isu mukati. Isu tisuvaridzi vemutambo, tisuvaridzi venyaya. Kuti hurumende basa rairo riendere mberi, tisu isusu zvinotongokarika here? Tongogadzikirwa ngonzi nhasi irya nebinzi, nhasi idya nederere. Mambondibvunzawo kuti ndoda kudya nei here?
Hatina kukwanisa kutaura nevakafanobata chigaro chegurukota rezvevashandi vaJulai moyo. Kutinzwe kuti musangano wangu wakatarisirwa kuitwa nhasi weNJNC uyu watadzikwa nei kuitwa, uye kuti uchazoitwa rini sezvo patavabata kasingaperi panhare mbozha yavo vanga vachiti vakabatikana. Kunyange veAtus nevePTUZ vachiti havasati vatanga kuramwa mabasa, muzvikoro zvizhinji zvemuHarare manga muine vadzidzisi vashomanana, uye mune zvimwe zvikoro vana vanga vachitamba zvavo pasina anovadzidzisa. Mumwe mubereka nemwana anodzidza pane chimwe chikoro chiri kutafara vaMax Wondlovu vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzemari yemihoro yevadzidzisi nekukasika kuitira kuti vasarasikirwe nemari vachibhadharira mwana wavo anenge asiri kunodzidziswa.
Tiri kuona kuti zvavari kukumbira kuhurumende zvinhu zvinoonekwa. Isusu tiri kuti maticha ngaabatsire nehurumende kuti vana vedu vakwanise kudzidza kuzvikoro zvavo.
PTUZ inoti nhengo dzayo hatisati dzatanga kuramwa mabasa, asi dzichange dzichienda kumabasa kwemazuva maviri pasvondo. Yakamirira kuti hurumende itore matanho mukati memazuva 14 akatarwa mumutemo kuti vashandi vazivise mushandirwi vasati vatanga kuramwa mabasa. Asi vamasaraure vati nhengo dzesangano ravo hadzisi kutokwanisa kuenda kubasa zvachose, sezvo vachiti sevadzidzisi vekumaruwa ndivo vanonyanyoomerwa neupenyu kana mari dzavari kutambiriswa dzisingavakwanire.
Pamutemo isu seamalgamated rotisa zvine takazivisa employer kuti ticharegera basa musi wa31 zvireva kuti notisi yedu ichamachiwa musi wa14. Izvezvi vashandi vese vatinomirira hapana ari kuenda kubasa nekuti havatogone kuendako, vari incapacitated, havagone kuendako, vari displaced. You understand kuti maruro wateachers vamakushandira makilometers anosvika ku300 km kubva kumaworkplaces avo, havatokwanise kumbobvira vasvikako, kana vakasvikako havakwanise kutombodya, havakwanise kutowana zvekushandisa. Asi musi wa14 tinenge tanotisi yedu yestrike inenge yamachiwa, zvireva kuti hatichatoende kubasa. Zvakutoudza imbulaya kuti chero tikawana chikafu, chero mvura yekumachero chii zvese tikazviwana, hatichaende kubasa kusvikira nyaya yemaus dollars yagadziriswa.
Vashandi vehurumende vanosanganisirawo vana chiremba vanoti varikuda kubhadharwa nemadhora ekuAmerica sezvo vachiti mari yavari kupiwa iye zvino yakafanana nemutero wembwa. Asi nekune rumwe rutivi, hurumende inoti haikwanisi kubhadhara vashandi vayo nemadhora ekuAmerica sezvo ichiti homwe yayo yakabooka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mashoko atiri kutambira anoti zvino hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvikuru zvehurumende, kunyangwe hazvo hurumende iri kuti vana chiremba vadzokera kumabasa. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi ari kuteverera nyaya iyi. Thomas, uri kupi iko zvino?
Pari zvino ndiri pachipatara chikuru chehurumende chepari renyatwa chiri muno muHarare.
Zvinhu zvakamira sei pachipatara ichi chepari renyatwa?
Kutaura kwandiri kuita kudai, pane vanhu vakawanda vari kutsvaga kuti vabatsirwe navana chiremba, asi panonzi pauya vana chiremba vana chete, vamwe vese vachiri kuramwa mabasa vachiti vachiri kuda kubhadharwa nemari dzemihoro. Asi vanga varipo vana vana chiremba vanga varipo havasi kukwanisa kurapa vanhu varipo pachipatara ichochi.
Uchiona uwandu hwavana chiremba varipo ne uwandu hwevanotarisirwa kunge varipo zvakasiyana zvakadini?
Izvi zvakanyanyisiyana zvakanyanyisa zvokuti vanhu vazhinji vave kutotsvaga kuti vangaende kune zvimwe zvipatara zvakazvimirira kana kuti atingati maprivate hospitals, nokuti vana chiremba varipo vari kutovandirwa nebasa, vashoma vacho vauya pabasa. Asi tikatarisa tinoona zvakare kuti havasi kukwanisa kuita basa ravo nekuti vakoti vari kutiwo vari kuwandirwawo nevanhu vari kuuya pachipatara, uye vanachiremba vakuru havana kuuyawo kumabasa. Saka vanachiremba vadiki vana varipo havasi kukwanisa kuitawo basa ravo zvakaisvonaka sezvo vanhu vakawandisa pano pachipatara.
Ko varwere vari kubva kudzimba dzavo vari kuwana rubatsiro rwakadini?
Varwere vazhinji vari kutora nguva yakareba vakamirira kuti vaonekwe nevakoti, sezvo vanhu vazhinji vasina kunge vaonekwa nana chiremba. Saka izvi zviri kuita kuti vanhu vazhinji vange vangorara pamabhenji vakamirira kuti vangawane rubatsiro here kana kuti kwete. Saka izvi zvapa dambudziko rakakura kwazvo kuvarwere, zvokutoti vazhinji vavo vava kutosvitiki vava kutotya kuti vangangotandadza vari pano pachipatara.
Pane zvaungade kuzivisa vakateerera here panguva dzino maererano nezvauri kuona?
Ndichitaura navana chiremba vanga varipo vanga vachitivo zvakare vangangodzokera zvakare pakurama mabasa kunobatana nevamwe avo vasina kuuya kudzoka kubasa sekurudziro yanga vapiwa nehurumende, vachiti basa racho rakawandisa. Zvinotoda kutova kuti hurumende ipindire kuti igadzirise matambudziko avari kusangana navo kuti vazokwanisa kuita basa ravo nemazvo.
Tinotenda Thomas. Thomas mutori wedu wenhau anga achitaura ari pachipatara cheParirenyatwa muHarare. Chiri panyaya yavana chiremba, sangano reCommunity Working Group on Health rinoti vanhu vazhinji vanonzwisisa nekutenderana navana chiremba mukusafara kwavo nemamiriro akaita zvinhu muzvipatara. Mukuru wesangano iri vaItai Rusike vaudza Studio 7 kuti kunyangwe hazvo hurumende iri iyo ine mhosva munyaya iyi, haisi iyo yega inofanirwa kushorwa. Varusike vanoti semusevenzerwi hurumende ndiyo inofanira kugadzirisa zvinonetsa vashandi vayo. Tanonoka Wande weStudio 7 abata Varusike kuti tinzwewo maonero avo.
Ndingati ruzhinji rweZimbabwe ruri kubatikana zvikuru nekuda kwekushayikwa kwekuyananisana pakati pana chiremba nehurumende, nekuda kwekuti vanhu vazhinji muno muZimbabwe vanokonera kuzvipatara zvehurumende, izvo zvinova zvipatara zvasangana nedambudziko nekuda kwekurebesa kwekuramwa mabasa kwana chiremba nekuda kwenhuna dzavo dzavari kuti hadzisati dzagadziriswa nehurumende.
Chii chamunoona chinofanira kuitwa nokukurumidza apa?
Nyaya yana chiremba nezvichemo zvavo zvavari kutaura, ruzhinji rweZimbabwe ruri kutsigirana navo kuti chokwadi chiremba womuZimbabwe ava kutarisirwa pasipasi nekuda kwemukoho wavo wavari kuhora, uyo usingaenderani nevamwe vavo vari munyika dzakatipoteredza. Asi nekuda kwekuti kuramwa mabasa kuri kuitwa nana chiremba kwatora nguva yakati rebei yaakudarika mwedzi wese, zvakonzeresa kuti muzvipatara muve nedambudziko guru nekuda kwekuti mukaenda kuchipatara iye zvine izvi munoona kuti maoutpatients akavharwa mazhinji acho, maoperations, maemergency operations haana ari kuita.
Munhu angapomerwa mhosva pandiani?
Dambudziko rinongodzoka kuhurumende nekuda kwekuti hurumende ndiyo mubereki wemunhu wese. Vanhu vese vanotarisira kuti hurumende ndiyo inokwanisa kugadzirisa kuti ruzhinji rweZimbabwe runge richiwana utano vakaenda kuchipatara. Hurumende ndiye murungu wana chiremba, saka ndivo vanokwanisa kugara pasi nana chiremba Woita urukuro rana chiremba, wefanga na pakati kuti okay, dambu ziko iri no gabzilika sei.
Dambu ziko gurinde ripi hapa?
Dambu ziko iri arisire urunende chete aa. Nekuda kwekuti nyaya dzeutano inyaya dzevanhu dzinobata munhu wese. Saka isusu tiri kuti kuhurumende, sezvo murimi makapinza na chiremba basa, itai kuti muratidze ukoshi hweutano hwevana veZimbabwe.
Avo vanga vari mukuru weCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vari parunare kuHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chizvarwa chemuAmerica chaimbove uto remumvura chiri mujeri remuIran kubva muna chikunguru, asi nyaya dzaari kupomerwa dzisati dzajekeswa. Izvi zvaburitswa nebepa nhau reNew York Times. Sekutaurwa kuri kuitwa nehama dzake Michael R. White, uyo ane makore 46 ekuberekwa uye achibva kuImperial Beach kuCalifornia, aifanirwa kunga akadzoka kuAmerica musi wa27 chikunguru, asi haana kukwira ndege yaaifanirwa kunga akashandisa kudzoka kumusha. Hurumende yava Donald Trump iri kuratidza kunge muganhu weAmerica neMexico kuchamhembe kwenyika iyi, kunge une dambudziko rakanyanyisa munyaya dzekuchengetedzwa kwenyika, pamwe nekuda rubatsiro kuitira kuti iwane rutsigiro rwekuti iwane mari mubhajeti renyika, muhondo yayo nenhengo dzeparamende. Kusawirirana uku kwava muzuva regumi nesere hurumende yavhara mamwe mapazi ayo. Dambudziko rekushomeka kwemafuta edzimotokari rave kutowedzera zvakanyanya, izvo zviri kupa kuti mitengo yezvinhu uye mari dzekufambisa iwedzerwe zvakapetwa katatu pane dzimwe nguva. Blessing Zulu anoti panyaya inotevera.
Vana Soro Jena vaivarere havo muhapwa dzemakomo havana havo kunge vanyanyopotsa paye pavakati mudzimu wakuparonda watinhunzi dzikudye. Iri ndiro dambudziko rawira nyika yeZimbabwe kuti vashandi vehurumende vari kuratidzira vachiramwa mabasa uku mvura ichirambira mudenga, zvapowo kuti upfumi hwenyika hubva waenda kumawere. Mutungamiri wesangano remabhizimisi reConfederation of Zimbabwe Industries, Vasifelani Jabangwe, vanoti svondo rino dambudziko rekushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotokari ranga ratonyanya kuwedzera izvo zviri kukanganisa kuita basa.
Izvi zviri kuti netsei. Takamirira tiona kuti pangaite here an improvement in the supply, but at the moment it's difficult. Most of our supplies, particularly this week, it's a little bit dry. When we are expecting to see my companies here, they are starting to open.
Mashoko aya atsinirwawo nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Pava mwari kurara mumakiu, vamwe vari kungomukira vachitenderera kungopedzerereka neHarare yose kana nemaguta ose vachitsvaga mafuta asikuwanikwa. Paanenge achiwanikwa pacho iko zvino yanguva mvengevhenge, yanguva nyonganyonga, parere pasina kana kugadzikana chaiko.
Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vaimbova mutungamiri weMisa Zimbabwe vaRashweti Mukundu vaudzawo Studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika.
Dambudziko rekushomeka kwemafuta emotikari rinenge ratiwedzere kubva pamazuva apfuura. Tikatarisa svondo rineri, vanhu vazhinji taida kuendesa vana kuzvikoro nazvino kuti uise mafuta motikari yekuti uende kubasa nekuita zvinhu zvakasiyana-siyana, ratiwo dambudziko. Magaraji mazhinji anotengesa mafuta haana chainacho. Ini pandapedzisira kumira ndamira maawa anogona kuita 8 hours ndiri mukiu, kuti ndingowana mafuta anoita 15 liters chete ekuisa motokari. Ukaenda pa black market, mafuta yaakutengwa unoita 30 bond for 5 liters.
Imwe nyanzvi munyadzo zveupfumi vaKelvin Mudzingiri vanodzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa, avo vanga vachishanyira Zimbabwe mazuva apera, vabvuma kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika.
And chimwe chinhu chandinenge ndakutaura ndechekuti mitengo yezvokufambisa nemabhazi nemateksi yakakwira.
Dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo? Tabvunza Dr. Kanyenze.
Tingatarisiri kuti tureritariri yacho ingagonokurumidza kuwanikwa. Ndinguti sikuziva kwenyu musika wefodya wakavhara muna October uchavhura muna April. Zvinhu zvacho zviri kuda mari yokunze zvakawanda. Saka naizvozvo tinoona kuti hapana chatingaone chingatipe tariro yekuti zvinhu izvi zvingakurumidze kugadzirika.
Vajabangwe vativo sevemabhizimisi vanoda kuti vagare pasi nehurumende kuti varova nemasoro kuti vopedza dambudziko iri sei.
Izvi nyaya iri kuforeign currency. Saka tinoti ndozvatinotozomboti tizombogara tagara pasi nehurumende.
Gurukota rezvemhando dzemoto Dr. Joram Gumbo vati sezvo vari pazororo havana zvizhinji zvavangataure kunze kwekuti tinzwe kubva kune vakafanobata chigaro chavo retired air marshal Perence Shiri.
Nekuti handiko kumushaka handisi kuziva kutaundi kwachona kuti kwakamira sei somunhu ari palii. Unoda munhu ambobvunza but handisi kuziva hangu namafigures achona. Ndinomaona pamapepa ndinotora ndinoona sokuti mawithdrawers haasati aita that bad. But naturally pagara pachingova ne pakaita gap rokuti pakamboita saikwa bhafa pakati apo. Pakamboti necheni kuda kwemaChristmas edu aya namanyu nekurima nokufamba ndesofoti vakambokonzerawo maproblems.
Hatina kukwanisa kubata vashiri kana gavhuna weRBZ vanopa mari yekunze yekutenga mafuta aya Dr. John Mangudya sezvo vaviri ava vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Blessing Zulu.
Veruzhinji vari kuchema-chema zvikuru nekukwira kwemitengo yezvinhu inonzi yakwira zvakanyanya kubva payanga iri mumazuva ehurumende yava Robert Mugabe. Vataura neStudio 7 vati saga refotireza ravaitenga madhora makumi matatu, nhasi vave kuritenga madhora makumi matanhatu. Vanoti shangu dzevana vechikoro dzavaitenga madhora makumi maviri, vave kudzitenga nemadhora makumi masere. Vanhu ava vanoti zvinhu zvese zvakwira mitengo uye upenyu hwaomera vanhu zvisinei nekuti unoenda kubasa kana kuti kwete. Taita hurukuro namuzvare Poshi akatiyo avo vari kukadoma kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Zvinhu kuno zvakaoma zvisingaite. Zvinhuzvo zviri kudhura mashops mafuta kutonzi $10 apo vazhinji vacho havachada mabhondi vakuti titenge nemaUS. Apo kwatiri kusenza hatisi kupiwa maUS, mari yacho haina kukwira. Saka zvinhu zvakatotiomera kuno zvisingaiti.
Vezvikoro tiri kunzwawo kuti maschool fees akakwidzwa, mayunifomu nezvimwe zvakadaro daro. Vanhu vari kuzvikwanisa sei?
Kuno zvinhu zvakaoma hatidi kunyepa. Izvo zvikoro zvizhinji zvakutorwa zvichabvuma mabhondi zvakuti vana vanofanira kubhadhara nemaUS. Kana usina kutobhadhara zveUS wacho mwana haasi kutodiwa kuchikoro. Apo mainfomu achona akatokwira zvakava nebhutsu dzakutenga ma85 kuna nabata uko. Apo cannot afford kuti titenge bhutsu idzodzo nokuti mari dzatiri kupiwa dzichitombodarika kana more than 400. Apo vanhu vacho vari kutoda ari maUS. Saka zvinhu zvakatotiomera kuno kutongoti hapana zvatingaita zvisakaomerwa zvisingaiti.
Bhutsu dzaakuitwa $85 kare dzanga dzichiita marii zvinhu zvisati zvasvikapa zvasvikapa?
Bhutsu kazhinji mubhata taidzitenga ma24 asi iye zvino dzaakuita ma85 ma93 apo futi makombe akunzi ma$3. Zvinhu zvakaoma hatidi kunyeterana.
Iko kumakombe uko asati auya ku$3 yanga imbori marii?
Makombi taimakwira ma50 cents. asi zvino yatova $3 yekukwira kombi kuti uye unongochida kuenda apa kubatso kwacho unongochingotambira iyo mari yawagara uchitambira.
Saka vanhu muri kurarama sei nevana nemamirira zvakaita iwaya?
Ndidi kunyira tokakutongorarama zvekutokiya kiya zvekutoti utongoonawo chekuti wadyawo musiwo yekuti kuti hanzi ungati kana kwatongoedzawo tozoonawo zvekuita mangwana tinokuti life yacho yekuno kwayakaoma.
Zvamunofungawo kuti dai zvanga zvagona kuitwa ndezvipi kuti zvinhu zvirerukire vazhinji?
Ndandafungoti dai vave hurumende isi yapindira yamira seye kunyanya patikutaura pamaus apo hapana munhu ari kuafoda us ari kutambira us kumabasa asi tiri kuzvitenge nemaus tomawana kupi maus acho tikadai vatigadzirirawo ipapo zvakangofanana nefuel haina kukwira asi makombi tiri kubhadhara $3 hapana kana zvavari kutaura kana kuita se asi tiri kungopiswa $3 kombi kana usina unogarako.
Avo vanga vari Muzvare Poshia Katiyo vachitaura vari parunhare vari kukadoma. Chikwata cheDynamos chapindawo pamariketi chichitenga vatambi vatsva vekusimbisa chikwata ichi mumakundano e2019 Castle Lager Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata chine mukurumbira ichi chabatana nezvimwe zvikwata kutsvaga vatambi vatsva vakatarisana nekuita zviri nani pane zvavakaita mwaka wapera. Apo vakapedza gore rese vachirwisana nekuramba vari mugungano Rekaso Laga Premier Soccer League. Dynamos yatenga Hilary Bakacheza kubva kuTriangle na Carlos Mavurume kubva kuHerentals, uyezve vatambira Edward Sadomba uyo adzoka kuchikwata ichi kubva kuLibya uko aitambira Al Hilal iyo ine mukurumbira muAfrica. Ava ndivo vatambi vekutanga varaurwa neDimbare panguva iyo zvimwe zvikwata zvatove nevatambi vavo vese vemwaka uno. Asi mubati wehomwe wechikwata ichi vaWebster Marechera vanoti vapa murairidzi wavo Lloyd Tugobe mari yekutenga vatambi vaanoda kuti avhare mabure akaonekwa mwaka wapera apo chikwata chavo chaitatarika zvinotyisa. VaMarechera vanoti Tugobe ndiye anoziva pasina kumira zvakanaka.
Isisi chedu semaexecutive tinenge chingopa support. Bati mutambo wakatarisana nechi nevarairidzi ndoo varidzi vavo kuona kuti apa ndodaidai kuti ndikunde muwangu.
Dynamos inonzi iri kuita zvekare hurukuro nembati wepagedhe woyadha Steven Chimusoro uyo vari kuda kuti atsive Tonderai Mateyunga uyo ari kudiwa nezvimwe zvikwata zvekuSouth Africa. Asi Dynamos inofanira kugadzirisa nyaya dzevatambi vavo vanodarika gumi avo vari kuda kusiya chikwata ichi vachienda kune zvimwe zvikwata. Murairidzi wavo Chigove haasi kuda dzokororo yezvakaitika mwaka wapera apo Dynamos yakapedza gore rese ichirwisa kuti isabude muPremier Soccer League. Chigove anoti ari kutarisira rutsigiro rwakasimba mwaka uno kubva kuvatsigiri vechikwata chake avo anoti vanosvika 10 million.
7 zaitaurwa tichiri 10 million izvozvi taa 14 million saka Dynamos ine 10 million supporters nevasati vamboiona ichitamba. Saka kwese kumareserva kwagutu kuguruve kwarusape ndinoti ngavarambe vanesu vavimbe nesu.
Mwaka wapera Dimbare yakazopedza iri pachinzvimbo chegumi nembiri mugungano rezvikwata gumi nezvisere rePSL iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheThe Connection na 8pm tiri kutarisa zvingaitwe nevechidiki vanenge vapedza zvidzidzo zvavo zvepamusoro-soro panguva iyo munyika musina mabasa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani anokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.